Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedu dzanasi chishanu nyamavuvu 30, 2019. Mapurisa ekuma Shonaland West anorambiza MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa kuratidzira munzvimbo nanhatu mudunhu iri. Sachigaro revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions romirirwa muboard reNational Social Security Authority mushure mekunge risiri muboard iri kwenguva yakareba. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanopa mashoko ekurudziro yekubatana nekutsigirana nemasangano evashandi muZimbabwe neBotswana pamusangano wevashandi waitwa nasi kuBotswana. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa vatyairi vemagonyeti munyika iyi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.